no sikanwa. Ah ah eh eh. Aha aha eh eh. Ah ah eh eh. Inarochete hakuna shansi maita naro. Makunza popcorn nesu taita naro takuda pop 10 handiti. Makutonda pili man change mpaka takuda free man it's okay. Joza mato unza makazi. Katija nga uye amirire makazi hezo. Makuti makutonda pisi signal nesu ope. Hakuna zvino zikanwa. Ah eh. Aha aha eh eh. Ah eh. Inarochete hakuna zvino zikanwa.
Nigeria kana kuti Zimbabwe. Swanda kana yemialete. Matsanga kana Rams no what. Tusewa muri kudai papa chigona. Zviri pachena ntunge na pena boy. Pachena Winza na Rutu boy. Fanchoka kana kuti Joe boy. Bazuka na fire boy kumako anokunda Mr. Easy Fidel Davido no mupinza busy makenje ukana kuti vara zipi zvamuri kutaura mese apa ndezvipi mukuta noise oh ndakupinda tipi mbare kana kuti legosi hopefully kana kuti street zimudora redu ari kumbe na manaira cheriman anorova mapenga no need yapato ranking gaya tina colors kina kilati namkoma big man.
Hakuna zvino zikanwa. Ah eh. Aha aha eh eh. Ah eh. Inarochete hakuna zvino zikanwa.
Nigeria kana kuti Zimbabwe. Swanda kana yemialete. Matsanga kana Rams no what. Tusewa muri kudai papa chigona. Zviri pachena ntunge na pena boy. Pachena Winza na Rutu boy. Panchoka kana kuti Joe boy. Bazuka na fire boy kumako anokunda Mr. Easy Fidel Davido no mupinza busy makenje ukana kuti vara zipi zvamuri kutaura mese apa ndezvipi mukuita noise oh takupinda tipi mbare kana kuti legosi hopefully kana kuti street zimudora redu ari kundwe na manaira.